Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 3 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorwadza kuti vamunangagwa vakushandisa zvinhu zvehurumende nekushandisa information yehurumende kuti vasvike mumapersonal lives evanhu.
Vamwe vagari vemuHarare vonyunyuta nekutumirwa mashoko panharembozha dzavo ari kunzi ari kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Vatrump vari kuonekwa vachipinda mucourt mangwana and macharges avo ari kungofungidzirwa but ari kuemaneta painonzi hush money, mari yavakapa umo mukadzi anoita zvemakirimu echikuru before my election.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vosimuka kuFlorida vakananga kuNew York uko vari kupomerwa mhosva dzinodarika makumi matatu. Mutungamiri weZifa akadzingwa basa neSRC vaFelton Kamambo nevamwe vavo vopa gurukota rezvemitambo muzvare Kisti Coventry mazuva mashanu ekuvakumbira ruregerero pakuvapomera mhosva yekuba mari kana kuti vovaendesa kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda muguta reHarare vanoti vari kuwana mashoko ari kutumirwa panharembozha dzavo achivakurudzira kuti vavhotere mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu gore rino. Mashoko ari kutambirwa nevanhu panharembozha dzavo anoti, ndichange ndichikuzivisai paWhatsApp status yangu zviri kuitwa nehurumende kuvaka nyika yedu. Anonzi ari kubva kuna vaMnangagwa, asi munyika hamuna hamo kuwirirana panyaya yekutsvaga rutsigiro kwemhando yakadai kunoitwawo muAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musiyano nedzimwe nyika ndewekuti muZimbabwe vanopikisa vapiwe mukana wekuita izvi. Mumwe mugari wemuHarare awana mashoko aya, ndivatichaona masiya mbiri avo vati havasi kufara nezvaitika izvi.
Saka ini ndakatarisa nyaya iyi, tinoona kunge nyaya iyi inotyora kodzero yatinoti pachirungu iyo privacy. Nekuti inini namba, foni namba yangu inamba yangu inofanwa kunge iri namba yandinopa munhu wandinofunga kuti munhu ndinane kodzero kuti ndimupe namba yangu azondifonera kana kuti azonditumira meseji. Saka zvinhu zvisina kunaka kuti tinotanga kusangana nemameseji akadaro nekuti yangu yemaelections yangu yemakampeni.
Mashoko aya atsinirwawo nemumwe mugari wemuHarare zvakare vaDarlington Madzonga.
Zvinorwadza kuti vamunangagwa vakushandisa zvinhu zvehurumende nekushandisa information yehurumende kuti vasvike mumapersonal lives evanhu vachinyora nyaya dzavo dzekukambena. Isu sevagari vemuZimbabwe totarisira kuti vamunangagwa vanofanira kugadzirisa nyaya yekuti mari yemunoitenge, vanofanira kugadzirisa nyaya yenzara yakatarisana nevana veZimbabwe. Kushayikwa kwemabasa kwevana veZimbabwe hatigoni kubatwa kumeso panguva ino,
asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachirerekera kudzokera havo kubato rezano PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitika.
Kuvanhu zvavanowana mamisiji abva kuna Naketi kuna mafuneral pana kampani dzesopoti vanenge vakazviona kupi iwe saka manje chii chitsva ipapa kachiti havana okei vanotumira vanhu mamesejizi tinongogara kwamameseji asvika hei kana uchida funeral cover hei chiichichi unenge waita zvii unenge just childish.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC vachengetai guta vanoti zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo.
Tiri kusangana nazvo iye nepachi zvangu ndakatosanganawo nemeseji yakadaro tsamba mufoni mangu iine chikumbiro chekuti tisangane navamunangagwa ende ndakatoonawo vamwewo vazhinji vachingotaura nhaurwa imwe chete iyoyo. Zviri pachena kuti pane maitirwo azviri kuita anenge achibatanidzira kana kwari kunanga kune mazita evanhu vose.
Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya.
Ndakanzwa kuti quite a number of people received those messages. Hapana consent itori mhosva isingatomboiti ende kuti vakawana kupi manhamba evanhu avanenge vachina vasina kubvumirana kuona munhu kukanda mameseji. Tiri munangagwa chakazodai chikadai hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo ende hapana unobvumidzwa kungopa munhu phone number without permission yake muri pafoni.
Mutauriri webato reCCC muzvarefadzai mahere vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati zviri kuitwa kuchora mutemo weData Protection Act chapter 11.22 unoti hazvitenderwe kushandisa nhamba dzemunhu nezvimwe kutumira mashoko akadai pasina kutenderanwa. Asi vamwe vanoti mutemo hauna kunyatsojeka zvikuru kana pachitariswa nyaya dzekutsvaga rutsugiro pamberi pesarudzo vanhu vachizvishambadza. Aka hakasi kekutanga zvinhu zvakadai zvichiitika sezvo bato rezano PF rakambozviita zvakare pamberi pesarudzo dza2018 vamwe vakapomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekupa bato iri nhamba dzenharembozha dzavo. Asi sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vakaramba kuti vainge vapa zano PF nhamba idzi. Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasimuka nhasi kubva kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida vakananga kuNew York uko vari kupomerwa mhosva dzinodarika makumi matatu kusanganisirawo yekubhadhara mamwe madzimai mari yevharamuromo mushure mekuita zvepabonde navo muna 2016. Asi vaTrump vari kuramba mhosva idzi. Vaperekedzwa nemotokari dzakawanda kuenda kunhandare uko vaenda kunokwira ndege yavo vakananga kuNew York. VaTrump vanonzi vakashandisa mari dzaibva kuvanhu dzaifanira kushandiswa musarudzo chete. Vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nechipiri uye vamwe vatsigiri vavo vange vachiratidzira vachiti kusungwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika. Asi matare emuNew York anoti munhu anomira nemhosva yake uye havatarise kuti wabuda mumba maani. Aka ndekekutanga mutungamiri wenyika kana kuti aive mutungamiri wenyika yeAmerica aindeswe kumatare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye.
VaTrump vari kuoneka vachipinda mucourt mangwana and macharges avo ari kungofungidzirwa but ari kuemaneta painonzi Ashmani mari yavakapa umo mukadzi anoita zvemafirimu echikuru before maelections. Kupa kwavakaita mari iyoyo kunogona kwakavhiringidza nyaya dzimwe dzemaelections but mangwana pavachapinda mucourt ndo pavachadamburirwa vachiudzwa kuti nyaya dzavo dzirikumbofamba sei.
Vachatanga vamboendeswa kumapurisa here sezvinoitwa dzimwe nyaya kana kuti zvinofamba sei tichiona kuti vaimbova vari mutungamiri wenyika yeAmerica.
Pava pavachapinda mangwana vachipiwa macharges avo before grand jury iyo rinova sangano revanhu vakaunganidzwa nendare kuti vanzwe nyaya iyi. Pavachapiwa macharges avo ipapo ndo paanokwanisa kuva vachiendesa kana kuti vachisungwa but ipapo ndo patichaziva kuti ivo macharges avo ita here kuti vanzi vachaenda kujere vakamirira nyaya dzavo kana kuti vanongovanzi vatongwe vachibva kumba.
Munoona izvi zvichirevei tichitarisa kuti ndoke kutanga zvichiitika imo muno muAmerica uye zvava Trump vari kupomera vaJoe Biden vachitiva Biden vari kuda kuti vavambunyikidze kuti vasapinde musarudzo dzemutungamiri dzichange dziri kuya.
Nyaya dzacho dzinotinetsei but nyaya yao ya Trump yakatanga before vambotoita president saka inyaya irungosumudzirwa kubva makore atipfurei saka inyaya yave nenguva ichiinvestigatewa. Dai papa pasina nyaya zvapo iri nyaya dzematongere enyika kuda vaTrump vangadai vasingadedzwi pamberi pedareri. Iri rinonzi grand jury idare revanhu vasinei nenyaya dzematongere enyika idare remacitizens emuNew York anenge akasangana akadedzwa nedare kuti vaongorore nyaya yavaTrump iyoyo kuti vangava vane mhosva here kana kuti kwete and kuti tichi pangava nenyaya yeinterference yepolitics handionese kudaro because muno muAmerica munenge makatisiyana hawo nedzimwe nyika dzinoshandisa politics kuti vasangane nevanhu. Chidzidzo chaiyo ndechokuti kungave hako wanga uri mutungamiri wenyika kana kuti usati wava mutungamiri wenyika nyaya yako kana wakapara mhosva inoita kuti inzi yakatyora mutemo wenyika mhosva hairovi and inotadza futi kuti mainstitutions anoshanda hapana mainterference between the judiciary ne the executive.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Mathie vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vazivisa kuburikidza nemashoko avo kuvatori venhau kuti hurumende yamira kushanda nemamwe makambani 13 ari kupomerwa mhosva yekutenga nekutengesa mari pamusika wemukoto kana kuti black market zvavanoti zvinogona kukonzera kushaya simba kwedhora remunyika uye kudhura kwezvinhu. Izvi zviri kuuya panguva iyo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nerekuAmerica. Nasi dora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa nemadhora $300 pamusika wemukoto. Mamwe makambani arambidzwa kutengesera hurumende zvinhu anosanganisira Kasha Designs Private Limited, Seven Guide Marketing Private Limited, Nomalanga Marketing Private Limited, Gift Mwaera, Trading as Mwaera Transport Private Limited, Mukoti Haulage and Business and Buses Private Limited, ne Fix More Marketing Private Limited. Zimbabwe, Botswana, South Africa, Namibia nedzimwe nyika dzinoti dzine mhuka dzemusango dzakawandisa dziri kushora zvikuru danho rave kutorwa neBritain rekurambidza vavhimi kupinda munyika iyi nenhengo dzemhuka dzavanenge vauraya kuAfrica kunyanya dzakaita seshumba, nzou, zvipembere nedzimwe. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Dare reparamende reBritain rakapazisa bhiri rekurambidza kuunzwa munyika iyi kwezvinhu zvakaita senyanga, misoro, matehwe, mhuka dzinenge dzaurayiwa nevanovhima zviri pamutemo rinonzi Hunting Trophies Import Prohibition Bill. Bhiri iri rave kuenda kudare remalords harisati ratambirwa kuva mutemo. Asi gurukota rinoona nezvakatipoteredza vangovizita Mangaliso Ndlovu vati chinangwa chebhiri iri kuzvinyirira kuvhimwa kwemhuka muZimbabwe, Botswana, Namibia, South Africa nedzimwe nyika.
Our worry is that this is a bill that is being passed using emotion.
Kunetseka kwedu nebhiri iri kuri pakuti ibhiri riri kuda kuti ripasiswe nokuda kwemanzwiro avo kwete kuburikidza neumhetura hwezviri kuitika munyika. Hatina ruzivo rwokuti zvakaipa zvavari kuda kugadzirisa ndezvipi. Chatinoziva kuti vanhu vedu vanogara pedyo nemasango vachatambura zvikuru.
Vaendererawo mberi vachiti
our technical teams have already started coming up with recommendations.
Zvikwata zvedu zveunyanzvi kubva munyika dziri mudunhu reSADC zvakatotanga kuuya nemazano anozounza kwatiri isu makurukota anoona nezvemhuka dzesango mudunhu redu. Takaona zvakakodzera kuti tiite monera pamwe chuma chemuzukuru sezvo zano ndega akasiya jira mumasese.
Gurukota rinoona nezvekushandirwa kwenyika yeBritain namai Trudy Hanson vakati bhiri iri rinoburitsa pachena kuti shumba yakaurayiwa muZimbabwe muna 2015 yainzi Cecil aina kufira mahara. Kuurayiwa kwaCecil nachirembwa mazino ekuAmerica vaWalter Palmer kwa vakakonzera mutauro pasi rose nekuratidzira sezvo shumba iyi yaishandiswa muzvidzidzo zvekunzwisisa nezvemararamiro eshumba nechikoro chepamusorosoro cheOxford. Vanhu vasingawirirane nenyaya yekuvhimwa kwemhuka vanoti zviri kupa kuti dzimwe mhuka dzigume dzatsakatika. Zviri kuitika kushumba zvipembere nenzou zvishomeke zvokutyira kuti zvinogona kusakatikira zvachose. Vamwe vari kugunun'una nenyaya iyi munyori mukuru mubazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka muhurumende yeBotswana vatotora paka avo vati vari mubishi kutaurira neZimbabwe nedzimwe nyika dziri mudunhu reSADC kuti vaone kuti votora danho ripi.
From the standpoint of Zimbabwe, from the standpoint of South Africa,
tiri kutaura zvakasimba marege nenyaya iyi ukuwo Zimbabwe iri kuita zvimwe chetezo. Mutemo uyu hausi kudiwawo kuSouth Africa pamwe chete nenyika dziri mugango reKaza.
Vatiwo,
this is likely to affect our conservation initiative.
Mutemo uyu uchaita kuti vanhu vedu vatambure sezvo vanga vachiwana mabasa panguva iyo vavhimi vanenge vari munyika vachizima.
Nyanzvi munyadzo kuchengetedzwa kwemhuka dzesango uye vari mutungamiri webato rezvematongerwo enyika richangoburwa reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti UZA, amai Elizabeth Valerio vakurudzira nyika dzemusadi kuita maonera pamwe chuma chemuzukuru maringe nenyaya iyi. Havasi vose mudare reBrit vari kutsigira kuti kuvhimwa kwemhuka kurambidzwe sezvo Selbrook Wiggin webato remaconservative vari kutenderana nezviri kutaurwa nenyika dzemusadi kuti mari yekuvhima inozoshandiswa kuchengetedza mhuka dzacho. Vakatiwo zviri kuitika zvakafanana nekuda kuudza nyika dzemuAfrica zvekuita sekunge dzichiri pasi peutongo hweBritain. Kuwandisa kwemhuka kunonziri vamwe kuri kukonzera matambudziko kune vanogara pedyo nemasango sezvo dzichiuraya vanhu, zvipfuyo zvavo uye kuparadza zvirimwa. Asi mari yekuvhima iri kubatsira here? Ongororo yakaitwa muna 2015 neSafari Club International Foundation yekuAmerica yakati kuvhimwa kwemhuka kwaiunza kunyika mari kana kuti GDP inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nematanhatu kana kuti $426 million pagore kuZimbabwe, Ethiopia, Mozambique, Namibia, South Africa, Tanzania pamwe chete neZambia. Kuvhimwa uku kunonzi kunonza mabasa anosvika zviuru makumi mashanu nematatu kana kuti 53,000. Imwe ongororo yakaitwa neHuman Society International yakati mari inonzwa nevavhimi inosvika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemaviri chete kana kuti 132 million ichiunza mabasa anodarika zviuru gumi nezvishanu kana kuti 15,000. Kunyangazvo nyika dziri mugungano reEuropean Union kana kuti EU dzine mitemo yakaoma pakuvhimwa kwemhuka dzakaita senzou. Nyika dzekuAsia kunyanya dziri kutenga nyanga dzenzou zvo pakuti mhuka dzirambe dzichivhimwa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Direct from Washington, the voice of America.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations dzakurudzira nhasi kuti vamwe vakuru vakuru muhurumende yeSouth Sudan vanofanira kuferefetwa pamhosva dzavari kupomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu. Vakuru vehurumende nevemauto vanzi negwaro raburitswa neUnited Nations Commission on Human Rights in South Sudan vaiponda vanhu kubata chibharo uye kubata vamwe vanhu senhapwa. Vari kunzi vakapara mhosva idzi vanosanganisira gavhuna weUnity State vaJoseph Montwell, Lieutenant General Toi Chan Reed veSouth Sudan People's Defense Forces, UN experts Mumwe mushandi mubazi rezveutano anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhu vachiri kushandisa masango kunozvibatsira mudunhu reBuhera kumaNikaland apo chirwere chekorera chiri kuramba chichipararira munyika nemuAfrica. Vanhu vashanu vafa nechirwere ichi muZimbabwe. Bazi reUnited Nations reUNICEF rinoti chirwere chekorera chiri kupararira zvakanyanya muAfrica nekuda kwemafashamo emvura nezvimwe zvekuti vanhu vakawanda vakusvika zviuru makumi mafumbamwe nematanhatu kana kuti 93,681 vainge vabatwa nechirwere ichi kuMalawi, Mozambique, Somalia, Kenya, Ethiopia, Zambia, South Sudan, Burundi, Tanzania, Zimbabwe neSouth Africa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mbuya Hutsanana amai Dokas Mbendana avo vanoshanda nevagari vemumisha makumi matatu nematatu 33 mumbundire Ward 1 kuBuhera West vanoti vamwe vagari vemunzvimbo iyi havadi kuvaka zvimbuzi vachiti vanoda kuvakirwa nevemasangano akazvimirira. Vachitaura parufu rwemumwe mudzimai wemumusha mamugwara kwamudzamiri, amai Mbendana vakati zvanesa kuti vanhu vari kutadza kuvaka zvimbuzi zvemablack toilets vava zvinoshandisa mvura zvave kukurudzirwa.
Manje nekuenda kwetemo kwata kuenda kwenguo takadzwa president akurudzira zveflash toilet, saka ubva anombokundikana kuwaka plan. Vanoti isusu hatina mari dzekuti tiwake, takaomerwa nekuenda sawana kuzvikoro zvekudya, saka vasina matoilet. Saka vanotoona zvakakosha nekuti kuchine masango vachingoti hei tinoenda kubush system, saka tozongovatowo munoita yatinoti kati sanitation, asi
vanoti kunyangwe nzvimbo yavo isati yawirwa nedenda iri, vari kusimbaradza dzidziso kuti vanhu vasatapurirwa chirwere ichi.
Mudunhu reBuhera hatisatitane zvedu kesi, asi eZimanicaland makesis ariko zvakaita kunana Mutasa, kunana Chimanimani, ndokuchine makesi. Saka kuno tinoramba tichiita yayoth education yakasimba.
Mumwe mugari wemunharaunda iyi vaLeverage Masvondo vaudza Studio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanira kuisa mutemo wekuti musha wega wega usungirwe kuvaka chimbuzi.
Vasina matoilets vakafanana nevamwe vane matoilets asiri proper, asina kuvakwa zvakanaka, asina kugadzirwa zvakanaka zviri pamutemo iriko. Ende inoonetsa kupera unless paitwa zvirongwa zvekuti mablack toilets oitwa onyatsoretwa or ndingati onyatsomisikidzwa zvakanaka, nekuti mazhinji haana kumiswa zvakanaka. Kwako iyeiko ende kupera kwayo kunonetsa kusvika matoilets agadziriswa. Vamwe vatori nematoilets.
Nekuda kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda reCommunity Working Group on Health vaItairusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa.
Vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti maaqua tablets aya ekuisa mumvura, ngatingei tichiisawo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena.
Nyaya yekushayikwa kwezvimbuzi munguva yekorera idambudziko riri kutemesa vakawanda musoro. Ongororo yakaitwa neZimbabwe National Statistic Agency kana kuti ZIMSTAT pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika gumi nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 19.8% munyika yose hadzina zvimbuzi. KuManicaland vanhu vanodarika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi. Dunhu rine vanhu vakawandisa vasina zvimbuzi iMatabelele North kune vanhu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% vasina zvimbuzi. Kazhinji mvura ikanaya inokukura tsvina ichipinda mumatsime anonewa mvura nevanhu. ZIMSTAT inoti vanhu vasina zvimbuzi vanodarika zvikamu zvina kubva muzana nechidimbu kana kuti 4.5%. Chirwere chekorera chakatangira cheGutumwedzi wapera chapararira kumatunhu akawanda munyika kunze kwemaviri chete anova Harare neBulawayo. Munhu anenge abatwa nechirwere chekorera anoita manyoka kuutsa uye kurwadzwa nemakumbo zvakanyanya. Sangano reCenter for Disease Control remuAmerica rinoti pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni mana vanobatwa nechirwere chekorera. Vamwe vanogona kusvika zviuru zana nemakumi mana nematatu kana kuti 143,000 vachirasikirwa neupenyu. Ndakamirira Studio 7 kwamudzamiri kuBuhera, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Bhodhi reZifa rakamiswa basa neSports and Recreation Commission nasi raramba mashoko akataurwa mudare reparamende namuzvare Kisti Coventry kuti rakapiwa mari inosvika mamiriyoni maviri yakabva yatsakatika. Bodi raitungamirwa navaFelton Kamambo iri raudza vatori venhau muHarare kuti mari yavakapiwa nehurumende zviuru makumi mashanu nematatu chete kana kuti 53,000. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Bodi iri rinoti mari iyi haina kubvira yasvika kuzifa kunyange hazvo iri kunzi yakabuda muhomwe yehurumende. Vaive mubati wehomwe webhodhi iri vaFilimon Machana vanoti vanyorera muzvare Coventry kuti vavachenure panyaya iyi kana kuti voendeswa kumatare.
Zvabu zvati 2 million utaona mini dairi kubva. Saka kunza nyika kuti isu hatina 2 million yatakapiwa. Ida apaka taida kuti vanhu vazive kuti zviri kutaura izvi manyepo.
VaMachana vanoti vari kukumbira kuti nyaya yemari iyi imhanharwe kumapurisa.
Kana munhu mukuru achiramba achitaura takaapa 2 million takaapa 2 million chwani ipapo tinopuwa pamwe anenge achitaura chokwadi. Chiri kusiyana ndechekuti 2 million yacho yakaenda kupi. Saka tiri kuti sezvo minista vari kuti vakaiona chibva kufaini zvichiuya kwavari ngapachiitwa tsvakirizvo nevanokwanisa kuita mainvestigation vakapindura mabasa iwayo vatarise kuti 2 million yakaenda kupi bhozi kuzipa haina kuuya. Ndozvatati tirikukumbira chero kuti 2 million mari yakawandisa
hatina kukwanisa kubata muzvare Coventry kuti tinzwe divi ravo sezvo runhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Bhodhi iri iro raitungamirwa navaFelton Kamambo rakadzingwa basa neSports and Recreation Commission richipomerwa mhosva dzeuori kusanganisira kusashandisa nemazvo 2 million iyi kumakundano eAFCON 2019. Asi vaKamambo vanoti rave gore nemwedzi michanhatu kubva vadzingwa basa nenyaya ye 2 million iyi asi nanhasi hapana magwaro ari kubuditswa kuti mari iyi yakapiwa zifa rini uyezve ichiiswa mubhanga ravo ripi.
Mari yatakapiwa zifa 53,000 hapa magwaro anoratidza kuti zveshuwapa yakapinda chibva kuesara Tim Bankman nekushanda kwayakaitwa kunzi haina kwakuitwa takatoragidza takaishandisa sei muna 2019.
Vanoti vazivisa mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuti gurukota rezvemitambo muzvare Kest Coventry vakanyepera paramende nenyika yese apo vakati bhodhi ravaKamambo harina kushandisa nemazvo 2 million yakabva kuhurumende. Kudzingwa kwebhodhi ravaKamambo kwakakonzera kuti Zimbabwe idzingwe munhabvu yepasi rese neFIFA iyo isingatendere hurumende kana mapazi ayo kupindira mune zveutungamiri wenhabvu. Vamwe vatambi vakaita saMarshall Munetsi anotambira Reims kuFrance vari kukurudzira SRC kuti idzore vaKamambo kuZimbabwe itenderwe kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kutsigira Munetsi panyaya yekuti vaKamambo vadzoserwe pabasa.
Tinovimba kuti vachafunga nemazvo vogodzosa naKamambo pabasa kuti tigodzoserwa mukutamba bhora zvakare.
Vakapanobata chigaro chemutungamiri weZifa vaGift Banda vati vane zvakawanda zvavari kuedza kugadzirisa nematambudziko akatarisana nenhabvu vakati vachazivisa munguva pfupi inotevera. FIFA inoti sarudzo dzose dzichaitirwa kuda kubvisa vaKamambo hadzisi pamutemo uye icharamba ichivatora semutungamiri wesangano renhabvu muZimbabwe zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya iri kuburitswa nenhepfenyuro yaAl Jazeera pakupiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe muZimbabwe uye kucheneswa kwemari yakasviba zvinogona kuona Zimbabwe ichitemerwa zvirango. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Muno kwaniso kunzwa Studio 7 na 6 a.m. Mupuro kushika chishanu pa masai sai anoti 909 a.m. 6175-75-7255 pa shortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai tiitarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari muHarare vonyunyuta nekutumirwa mashoko panharembozha dzavo ari kunze ari kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vosimuka kuFlorida vakananga kuNew York kwavari kutarisirwa kumira pamberi pedare. Anokuonekai nemufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kwenza kusihlwa mthwakazi lamhlanje kungomvulo mhlaka 3 kumabasa 2023 ikama ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngabona upresident esebenzisa istatus ukukampaign sele problem enkulu, ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa uhulumende wakhe. Kati kunani ukuthi asebenzise lokho kuthiwa yisona state of the nation address.
Izakhamizi zeHarare zikhonona ngokuthi zithole imbiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli yamasoni Mnangagwa ecela ukusekelwa ekwakheni ilizwe.
Sina sesilungiselele ukhetho, yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini dale parliamente.
Lo mkhetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela ijunctive le ibandla elisemantini ibandla lesila phakathi kwabantu.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele ukhetho lwalonyaka ngamehlo abomvu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi intambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto ukuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 Ntulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uMnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni eNew York kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeHarare zikhonona kakubi ngokuthi zithole imibiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli yamasoni Mnangagwa ecela ukuthi zimsekele ekwakheni ilizwe. Ingcweti yezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Imibiko le ihambelana nendawo ehlala umuntu njalo icela uZulu ukuba agcine inombolo kumakhalekhukhwini esithi uzawethumela imibiko eminingi. Omunye otholela umbiko kumakhalekhukhwini wakhe ngumnumzana Tshawona Masiyambiri ohlala emzini weHighshoots eHarare.
I received a message coming or purporting to come from President Emmerson Mnangagwa on my phone.
Ngithole umbiko ovela emuntwini ozithi ngumongameli Mnangagwa esithi ufuna ukusitshela ukwenzakala endaweni esihlala kizo kuphambanisa amalungelo ethu ukuthi sithole imbiko evela kumongameli uthole ngaphi inombolo zethu.
isakhamuzi sasebudiriro eHarare umnumzana Darlington Matsonga ngomunye laye othole lumbiko.
What are expecting as citizens are not these love letters from Mnangagwa. What are expecting as citizens is service delivery, jobs, health care.
Asikhangelelanga incwadi lezi kumongameli, sikhangelela imisebenzi ezempilakahle kumuntu wonke. Ukuthi aqale ukuthumela incwadi lezi asizamukeli, sifuna ukuba sitshele ukuba uthatha ngaphi inombolo zethu.
Ingcishi ezicubukula ezombusazwe zithi imbiko leyi ilakho ukuphazamisa amalungelo kaZulu ngoba ikhipha indawo lapho umuntu abhalise khona ukuvota. Umnumzana Themba kuye moyo oyisikhulumeli sababalisi kunhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union ATUS uthi limbiko itshengisa ukuba kulokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ezinye zezinto ziyafika abantu zibamangalise kodwa umuntu uyabe seziveza ukuthi yena uyini. Ungabona upresident esesebenzisa istatus ukukampaigna usele problem enkulu. Kodwa ngikunanzelelayo lapha ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa nguhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise lokho okuthiwa yisona State of the Nation Address. Kuvele upresident akumelanga ahambe ekhuluma ngemisebenzi esiyenziwe, imisebenzi yabonakala.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Desire Sibindi yena othi nxa umongameli kungunye othumela limbiko kuyasolisa ukuba uphiwe ngaphi inombolo zikaZulu.
Kona kuyasimangalisa kakhulu, kuyasimangalisa ngempela ukuthi abahloniphi amalungelo ngokuthumela imbiko engaziwayo lokuthi bayithatha ngaphi.
Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwenta lezi ndaba zikhululekile eyemisa Zimbabwe ithi lokhu kuthunyelwa kwembiko akukho emthethweni, besithi bazathumela umbiko ngodaba lolo abakade bengakakwenzi iStudio 7 isiya emoyeni. Imizamo yokuthola imbono kahulumende ngalolu daba ehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana walile ukukhuluma. Ngomnyaka 2018 umongameli Mnangagwa wathumela imbiko efanayo ecela ukuvotelwa okuyinto eyasolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe anti aselumelele ukhetho lalonyaka ngamehlo abomfu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 ngontulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Ukhetho olwedluleyo oluka 2018 lwenziwa mhlaka 30 kuNtulikazi lapho okwanqikilana khona umongameli Emmerson Mnangagwa lo wayekhokhela iMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena osekhokhela ibandla elitsha eleCitizens Coalition for Change. Umsekeli wesikhulumeli seTRCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva uthi ngaphandle kokuthi iZANU-PF iqilibezele bazanqoba kulolu khetho.
Thina sesilungiselele ukhetho yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini edale ephalamende lozasimela engumongameli through iprocess yethu esithi i-consensus candidate election process. Lapho silalela khona abantu bonke indawo zonke jikelele kuma-community ezitaradeni kuma-villages khuluma ke lama-teacher labosobhuku lezinduna lama-veterans besinika imbono yabo ukubana babona ngani ongasimela endaweni yabo engu-councillor noma ozabamela idala ephalamende noma ke ozasimela engumongameli. So yikho ke ezinye inhlelo zokulungiselela seqeda ukubhala i-document lethu i-manifesto esayilontsha silungiselela ukhetho njalo ke sesilungisa also in terms of ukumeka sure ukuthi inhlelo zethu ziyahamba kuhle ke ikakhulu indaba zezeki liyabona ukuthi ke kule abuse eyenzakalayo indaba zama-phone number aphiwa abantu ke ngamanye ama-candidate okutshengisela ukuthi bale access to the voters roll. So yikho ke sibhalele eZimbabwe Electoral Commission ukubana sihlangane lapho sibonisane ngendaba ke ye-voters roll njalo ke lezinye zezinto ezifana zilungise ukubana ukhetho ke luyenzwe ngendlela ke esemthethweni.
Kulabanye Siziva abasola indlela elizakhetha ngayo labo abazancintisa belimele kukhetho oluzayo. bathi bekumele lenze ama primary elections afana nje laweza no PF. Ungathini ngalokho?
Alaba abaningi abakhalayo ngabe zanu PF izana ngenza kiyakhala ngenhlelo zethu ngenxa yokubana bona they are not part of our movement. Abantu bakithi babakhulumayo iZimbabwe yonke jikelele ukubana thina njengama community sifuna ukufaka umbono ubana ngubani ngubani ozamela ke inhlanganiso yethu. So leyo principle asikwanisi ukuyilala ngoba iprinciple evele ebantwini. We are a citizen movement, so imovement leyo idetemayinwa inhlelo zayo ngama-citizen. Thinokwethu njengoba ukhokhele ikulungisa ukubana ke izifiso zabantu ziyayenzakala, izifiso zabantu ziyaimplimentwa. So yikho libona ke singabile temptation yokuphuma kuleyo ndlela kuloo mgwaqo ngoba yikho ke okufunakala ngabantu. Abantu kheli balokusuthiseka nolwazi. Sikhiphe namhlanje i-template ne-procedure wamanywa ukuze laba bakade bengazwisisa hamba njani bebe lolwazi ukubana hhayi angeke sayenza ukuvota kuphela kwabantu abalutshwane, kodwa kufanele ke sibe kwazi ukubana wonke umuntu uyavunyelwa ithuba lokubana ikhulume umuntu ke amfunayo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lo wake wamela isigaba seinsiza South edalela eParliamente olilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi i-CCC iyazikhohlisa.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izanti evele libandla elisemantini, libandla eliphila phakathi kwabantu, libandla labantu. So izanti ev libandla eliqoqekileyo okuthi loba kubuya ukhetho akunanto esesabisayo ngoba vele silamalunga azakala ukuthi la ngayizanti ev. So sizimisele ukuthi nangoba isiphi isikhathi babe amemezela ukhetho sizimisele ukuthi singene kulo ngoba silungiselele kakhulu.
Kodwa likhankasa nje baba Nkomo, kuyini elikuthembisa uZulu ngoba abaningi bayakhala bathi kukhetho olwedluleyo labathembisa imisebenzi labathembisa iZulu nomhlaba kodwa bathi bayahlupheka sikhuluma nje, kuyini okutsha elikuthembisa abantu?
Izantu ezavela yathembisa kudala ikhulula nelindisi ukuthi abantu bazaba into yokuhlala kuhle. Izamthetho lokhu iqhubeka ikhala imanifesto yayo ukuthi yona vele okufana isebenzela abantu, ithuthukise abantu ukuthi abantu baphile ngendlela enhle. Kokwemisebenzi wakokazenela amakhampani esiwabona evulwa minteke imisebenzi esibonisiba khona imisebenzi ikhona ebantwini, abantu bangena baqhatshwa izibhizinisi ezijeleyo.
Abamabandla aphikisayo baba Nkomo bathi ngaphandle kokuthi liqilibezele kukhetho lolu akulandlela elinganqoba ngayo njengezanu PF.
Obviously bathi bona endlela esibaphikisana lathi bathi bona izanti esaqhileza kuyafane ugijimen omuntu uzabeyazifaka unyawuphambili aezona kudalokhu akhona ukuthi izanu P F ingena kulolu khetho bele libandla labantu bangabothi bangadliwa iba besuwa badliwe mhlobo phela abana ma-structures kanti zakhulumela nge-opposition abanye bagona benama-structures. I-ZANU PF libandla elikhulu elama-structures, i-ZANU PF lebandla eliziqinile of course azenza ukuzimba ukuphethiswa kumbe ukuchothozwa.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we-Insiza South edalela ePhalamende. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ngabe abalandeli bezanu PF abachaphazi inzuzo yomsebenzi wokuthengiswa kwegolide njengalokho okuvezwe ifilimu yomsakazo we-Al Jazeera, uhulumende uveza kuba le mali eyanela ukuhlawula ababalisi iholo abalifunayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Teddy Chris utaba le Al Jazeera lu sivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo nge-Al Jazeera, umgabe kwelinye ilanga wavuke esithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. I-Al Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I 5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa iFidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu, ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera, kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje, kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe, kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo. Ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kule nto ungcole kakhulu, asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli.
Manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni ngalolu daba?
Njenge-Athuzi udaba solubekwe dandalala, abantu yibo sokumele basukume bazikhangele ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili, abantu abathathu, abantu abahlanu bathole okungakanani. Ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu. Okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo, ngabantu bamachurch osokuzasivezela lamhla ukuthi amachurch la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwo asitshontshelayo. O-president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurch wona la ukuze betshontshe. Asimfuni u-president otshontshayo, asiwafuni amachurch atshontshayo. Abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi. Kungenxa yani behuquluza igolide elingaka besibuze ukuthi sizayenzani? Thina njengenhlanganiso ke-Athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo. Umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona hashtag MyZimbabwe2. Moyo Themba kwe-Athuzi spokesperson.
Umnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Athuzi. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump yena owayengumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni kusasa kulandela okwethulwe inkundla ye-Grand Jury eNew York ethi kumele athonisiswe ngamacala awetheswayo. UTrump ubikwa esetheswa icala lokuhlawula ocatshangelwa ukuba wayengumakhwapheni wakhe unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu amadola eMelika, $130,000, ngesikhathi ekhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Igqwetha lakhe umnumzana Joe Tagopina utshele abezindaba abe-CNN ukuba kaliqedakali icala aletheswayo. UTagopina uthi uTrump ukhahlanyezwa njengoba ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrats bathi uTrump kumele amiswe emthethwandaba ngoba wephula imithetho yokhetho. Owayephethe iDaleli House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi uTrump kumele athoniswe amacala awetheswayo njengomuntu wonke weMelika. UTrump uthi uzakhuluma ngodaba lolu esuka emthethwandaba eNew York. Ubikwa elakho ukwetheswa amacala ambalwa agoqela elokuqhuba amabhizimusi yakhe ephambana lomthetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
indaba ka Trump leyo njengoba vele esethu Trump wo former president of the United States of America indaba yakhe ukubhadala lapha uPolistalo before ama elections ka 2016 proper presidential election ayibala lapha awina khona yabona lapha nxa sikhangela umumo lo we America labazwe kaze amanye ikakhulu eAfrica la akunanto ethiyene kakhulu ngoba ungakhangela eSouth Africa la uJacob Zuma wabotshwa wagwetshwa wayejele ephuma ukuba ngupresident esephumele ukuba ngupresident yabona i-institution leyana isikhundla sikapresident sona ngapha kwezinye izigaba zomhlaba emazweni e-Africa la mhlaba yonke jikele izisekelo zombuso kwamazwe la amaningi ziyavikela umongameli nasesihlalweni ukuthi engatholisiswa engabotshwa kodwa nxa esephumile esihlalweni uyatholisisa njengayena le eZimbabwe ikhosi kusekelo sombuso nje umongameli uba vele ngumuntu ongabotshwayo ongathwani nxa esesihlalweni kodwa engaphuma esihlalweni lapha nxa kulamacala ayenzakalayo amanye izina ngakazi umongameli eyatholisiswa ngawo amacala ngalawo
lapho bawagawule utsho ukuthi kuyahambelana lakhonokho okwenzakala kuwaye ngumongameli uDonald Trump
ja khonokho sokusebenza uTrump kuthina wenza amacala kanavelela ngabe ngupresident lapha waphuma kathesi vele amacala lana anjengalala sebemlokuza ngawo sebemlandelela ngawo so akumangalisi lokho okwenzakalayo ku-America into eyenzakalayo emhlabeni jikelele njengoba kunika isibonelo se-South Africa ukuthi uZuma wathi sephumile laphana anje wasimbonile uZuma laphana umnyaka lwana esesiyangena ejele konke kukhona khonokho lakhona apha eZimbabwe kunjalo ukuthi umuntu nxa esengesephumile kuba ngumongameli uyatholisiseka uyabopheka uyenza yonke into enjengana leyo konke kuyenzakala so asonto yokuthi kuse-America kuphela amazwe wonke jikelele alapho khonokho umongameli ovikele nxa esesikhundleni but nice is esikhundleni sakhe kwamba lapha avikeleke khona kodwa nice ephumile esikhundleni usetholisiseka ngendlela yokede bala
umnumzana belief kaule lilunga lezano PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo singene kwezivela kwamanye amazwe. ELePoland libika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uza kwethekelela lelo lizwe ngolwesithathu ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Andrzej Duda. UZelensky ubikwa ezahle athathe lelo thuba ukuhlangana labadabuka kwele Ukraine ababalekela kwele Poland ngemva kokuhlaselwa kwelizwe labo ngele Russia. Iphephandaba le-The Financial Times libika ukuba iziphathamandla zakwele Russia seziphume ijumo zithathela bezomvikela labaqondisi bamankampani kahulumende. Ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports zisesabela ukuthi bangabaleka elizweni kumbe ukuvukela uhulumende kumbe ukupha ulwazi oluqakathekileyo lwezomvikela kuzida zelizwe. Inhlanganiso ezimela izisebenzi eZimbabwe zikhuthaza izisebenzi ikakhulu lezo ezikumisebenzi ongangena zidivane lengozi yokuhlaselwa yichefu ukuba ziqinise umkhuba wokuhlolwa isikhathi zonke zizivikele kulolu dubo lungakadali umonakalo kumpilakahle yaso. UMark Peter Ntambe uyalandisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Japheth Moyo uthi eleZimbabwe liyazama ukumelana nalolu dubo kodwa izisebenzi kumele zihlale ziqaphele zivikele impilakahle yazo.
Labo aba-exposed kuma-chemicals athize kungaba ngabantu abasebenza kuma-factories manufacture ama-chemicals kungaba ngabantu abasebenzisa ama-chemicals ngokwawo kungaba ezingadini silapho emaplazini.
Uqhubeka ethi imithethile ihlasela isebenzi ngendlela etshetshaneyo, njalo lokhu kaneminengi kusuka kubonakale ngemva kwesikhathi esithile noma esefike kwisikhathi sokuphumula i-retirement.
Siyakwazi ukuthi amanye ama-chemicals anga-affecta imuli, amanye ama-chemicals njalo anga-affecta umuntu ngaba inzalo yakhe. Ama-chemicals affecta abantu ke into eziningi ezishiyeneyo. Yikho sikhuthaza ukuthi izisebenzi kufanele ziyehlolwa.
Uthi kuyikho kuqakathekile ukuba izisebenzi zilumukiswe ngalolu daba lokuhlolwa zikhathi zonke, ngoba abanye behlaselwa kanje esasebenza eze eyobona esegula ngesikhathi esesekuphumuleni noma esechiye umsebenzi kube nzima ukuba ehlawulwe. Ohluza ezentuthuko yomnotho uDokotela Prosper Chitambara uthi izisebenzi ezilempilakahle ziqakathekile kakhulu kuntuthuko yelizwe lomnotho walo. Ethi ukutholisa kwemvikelo kwezempilakahle kumuntu wonke lakho kungaba licebo elihle. Okhokhela inhlanganiso emela izisebenzi zemigodini ye-Mine Workers Union Zimbabwe, uMnumzana Sylvester Mshayike uthi lolu dubo abalubona kakhulu kulabo abagebha ezenjiwayo ngaphandle komthetho bezimele.
Amakhorokhoza yiwo abasebenzisile ukuze lama-chemicals bengela mvumo ukuthi basebenzise, kodwa amamayini amakhulu balama-license akuthi bazivumele ukusebenzisa ama-chemicals. Lakho balayo imithetho abayilandela yona ukuthi basebenze kakuhle.
Uthi lokhu yikho okumele isisebenzi sinye ngasinye sikulandele sibone ukuba sivikelekile.
Izisebenzi kumele zilokhuze zilandele umthetho. Akukho muntu abambile ukuze nama-chemicals engela mvumo.
Inhlolisiso yaqhutshwayo phezu kwalolu daba ngengcitshi ezitshetsheneyo ezigoqela uMnumzana Natshi lo Kasilo ikhomba ukuba kulizwe elifana leZimbabwe eliyamele kwezokulima lemisebenzi yemigodi kumnotho walo kuba lo kusetshenziswa kwemithi elakho ukuphazamisa abantu efana lama-pesticide lesetshenziswayo kokuchiyeneyo. OMshayike uthi abemba bezimele bagcina ke besebenzisa imithi efana le-mercury lama-acid besemba ikakhulu igolide ukuba ngenisa ke kudubo olufana lalolu. EleZimbabwe lile mithetho elawula amakhampani ukuba avikele izisebenzi benzi emihle, njalo laveza umthetho we statutory instrument ngomnyaka ka 2020 wokuvikela izisebenzi zemaplazini ukuba zingahlaselwa yichefu ngesikhathi zithela imithi yokuvikela izilimo kuzinanakazana esijeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Kwezemidlalo, inkokheli yenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu eZifa emiswa umsebenzi siphikise inkulumo kamphathi Ntambo wezemidlalo uKirsty Coventry ayethule edalela ephalamende kunsukwane ezedluleyo ayokuthi kule mali engena kuzigidi lezigidi eyacatshayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli ngemva komhlangano wabawubize esigodlweni iHarare namhla, isiphathamandla esasikhangele ingcebo zenhlanganiso yeZifa uPhilemon Machana uthe umphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry ubaninda ngodaka bona bensulu akuzo zonke izinto okuthiwa baziphazamisa.
Ngaragi dza vatori vonhongo varipo kuti isusu mari yatakapiwa kuZifa i53,000 apa
sitshengise intatheli izindaba ubufakazi obokuthi thina imali esayiphiwayo yinhlanganiso yeSports and Recreation Commission yi-53,000. Sibakhombise incwadi zebhanga ezitshengisa ukuba yangena iyimalini kanye lokuthi yasetshenziswa njani ngo-2019. Sibatshengise ubufakazi obenhlolisiso eyaqhutshwa yibo abe-SRC singikho thina eyokuthi imali ezaphiwa kumnyaka emithathu yi-86,500 kuyimali yakuleli ARTGS. Injongo yethu bekuyikwazisa uZulu ukuba akula 2 million esayiphiwayo thina.
UMachana uqhubekele phambili wathi akusilo qiniso futhi ukuthi eZimbabwe kalikhathali loba lingabuyelanga ukuba lincintise kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kweFIFA.
Imenyaya nje ukuthi uFIFA kwanoudza vanhu kuti hatisi kuda
kuolunye udaba ngolokuthi vatshela abantu ukuba asifuni ukubuyela kuFIFA. Kodwa lelo ayisilo qiniso ngoba ngomvulo odlulileyo bebencenga abeFIFA besithi kukhona inguquko esesiyenzile, kodwa batshele ukuba kumele baqale balandele lokhu abakutshelwa kuncwadi eyalotshwa ngoNhlolanja 2022.
Inhlanganiso yeFIFA yatshela abe-SRC ukuba ilizwe leZimbabwe lizavunyelwa ukuphenduka libe yingxenye yeFIFA nxa kungabiselwa ukamambo labanye bakhe. UMatshana uthi kuyisifiso sabo ukuba ugatsha lwezemidlalo ludinge ingcitshi ezizaphenya ukuba leyo mali izigidi ezimbili zamadola asemelika ukuthi wabayintshontsha yalobela ngaphi. Njengoba umuntu omdala ehlala esithi kulezi gidi ezimbili ezaphiwa inhlanganiso yeZifa, lathi sithi akudingwe abafundele umsebenzi wokucwayisa ngezemali baphenye ukuba leyo mali yayangaphi, njengoba phela thina asizange sibone. Kodwa yena umphathi ntambo uthi ulesiqiniseko esokuba wayibona ukuphuma kwayo.
Izwe leZimbabwe limiswe yinhlanganiso yeFIFA ukuphatheka kunhlelo zayo nyakenye ngemva kokuba benhlanganiso ye-SRC betshaye indiva inkuthazo yokuba akumelanga bangenele ekuqhutshweni komdlalo wenguqu. Lokho ngemva kokuba inhlanganiso ye-SRC imise umsebenzi inkokheli kaKamambo yisethesa amacala agoqela ukungaqhubi kuhle umsebenzi wokuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza unompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanele Oliver balelisayo ngontungamilinko mo likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk silale.